trendybeats.com.
Mombe takakora dzinonatsvana tikagaragara tongo hakana nangwe vakati ndezvekunyengerera kunanzvana zvaizvezvi kusvika mangwana vakagaragara vonoudzana vanhu vaya avasusiyana
vari kuudzanana kupengezvana
nangwe zvikanziwa tembera unoramba uchivaremera pauri ndakaperera kachesti kerudo akatsamira nyangwe zvikanziwa tembera unoramba uchivaremera ini ndakaperera kachesti kerudo akasembera beibe uri panangana tande uri panangana ungwanda ngwanda wati ngondongondo uya usunze mushenyengene nyangwe zvikanziwa tembera unoramba uchivaremera pauri ndakaperera kachesti kerudo akatsamira nyangwe zvikanziwa tembera unoramba uchivaremera ini ndakaperera kachesti kerudo akasembera mombe dzakakora dzinonatsvana tikagaragara tombo hakana nangwe vakati ndezvekunyengerera kunanzvana zvaizvezvi kusvika mangwana vakagaragara vonoudzana vanhu vaya avasusiyana vari kudanana kupengesana wai nyangwe zvikanziwa tembera unoramba uchivaremera pauri ndakaperera kachesti kerudo akatsamira nyangwe zvikanziwa tembera unoramba uchivaremera kaperera kachesti kerudo akasembera beibe uri panangana tande uri panangana ungwanda ngwanda wati ngondongondo uya uzunze mushenyengene
streets on the beat
more music on trendybeats.com.